Nzera yeAfrica yakasvika kumagumo zvinorwadza mushure mekunge Senegal yatambisa mikana yakawana ndokukundwa 1-0 neColombia nezuro manheru mumutambo uyo yaifarira kuita mangange kuti ienderere mberi nemakundano aya. Kukundwa uku kwakasiya Materanga Lions aine mapoints mana vakaenzana neJapan nepazvibodzwa, asi Senegal yave kudzoka kumba nekuti yakapiwa makadhi akawandisa kudarika Japan. Senegal yakapiwa makadhi matanhatu, maviri kudarika Japan. Asi muteveri weDynamos vatapiwa mahwengwa, havasi kugutsikana nemutemo mutsva uyu.
Pafinal decision yazoita kuti Senegal kusvika ibudeka yazosvika pamazvakara singazivi zvekuti vakuzotsvaga zvemayellow card evanhu vawanda vanhu vakwanana mapoints. Ipapo ndopabata kuti panotirwadzei.
Muteveri weDynamos vaAlpha Muganiwa vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekubuda kweSenegal makwikwi aya, vachiti ivo Senegal yakaedza asi zvikaramba.
Iya, mashoko anorwadza nemaonero nematambiro anga achiita vakomana vanga vachimiramira zvisingaite. Nyanye Sergio Mane ambozama nevanokwanisa barasa zvaramba.
Senegal yave kubatana neEgypt, Morocco, Nigeria neTunisia kudzoka kumba kuchisara kuWorld Cup kusina chikwata chemuAfrica. VaAllen Muyana vanotaura maonero avo.
Chikwata zvemuAfrica zvanotamba bhora rakanaka, asi madecision anga achipiwa mareferees anga ari madecision asina anga achipebhera matimu eEuropa.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanotsinira mashoko ava Muyana.
MaAfrican teams ari kubatirirwa nemareferees. Tikatarisa game reNigeria, vangadai vakapiwa penalty Nigeria, Argentina ingadai yakatobuda ipo paya.
Muongorori wemutambo uyu anoti Africa inofanira kuregedza zvekutsvaga varairidzi kunze, asi kuti vatarise vari mudanga sezvo vane ruzivo seraratidzwa naAlilo Cisse weSenegal. Asi vamuganiwa vanoti vari kutarisira zviri nani kubva kuAfrica makundano eWorld Cup anotevera.
Toshwira rimi nofamba kwanguva patichasangana neimwe World Cup ka tichange tichitora World Cup kaza akomana vambomiramira matambiro awaita.
World Cup inotevera ichaitirwa kuKata muna 2022. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.